manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu mbudzi 27, 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tiri kuona zvikoro zvichivhurwa. Inzvimbo dzinoungana vana vabva kwakasiyana siyana. Kana pava pachikoro takuda kuti panopinda vana ivavo munzvimbo yekudzidza ngava screenwe temperature. Toziva kuti hapana auya aine temperature yakatokwira.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu 115 kana kuti 115 vakawanikwa vaine chirwere checovid-19 munyika yose mushure mekuvhenekwa kwevanhu chiuru nemazana manomwe nemakumi manomwe kana kuti 1770. Meya veguta reHarare vaJacob Mafume avakasungwa nechitatu vanomiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekushandisa hofisi yavo zvisizvo. Vanhu vaita maonero akasiyana-siyana pamusoro pebhajeti renyika regore rinouya rakaturwa nezuro negurukota rezvemari vamutule Ncube. Vamwe vagari vemubulawayo vari kuramba vari panjodzi yekubatwa nechirwere chemudumbu sezvo vari kushandisa mvura yematsime isina kucheneswa nekuda kwekuenderera mberi kwedambudziko rekushayikwa kwemvura. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanoti vakagadzirira kubuda pamuzinda weWhite House kana vanosarudzwa nematunhu kunovhotera mutungamiri wenyika kana kuti Electoral College yakadoma vakasarudzwa semutungamiri wenyika vaJoe Biden. Vanotevera nhabvu muZimbabwe havasi kusarira mukuchema mutambi wenhabvu wekuArgentina Diego Maradona uyo akaita mukurumbira pasi rose akashaya nemusi weChina. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuye kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu 115 kana kuti 115 vakawanikwa vaine chirwere checovid-19 munyika yose mushure mekuvhenekwa kwevanhu chiuru nemazana manomwe nemakumi manomwe kana kuti 1770. Pavanhu ava makumi matanhatu nevatatu kana kuti 63 vanhu vari kuulawayo uye vanhu vose vakabatwa vaine chirwere vanhu vagara vari munyika. Uwandu hwevanhu vakafa hwakaramba huri pamazana maviri nemakumi manomwe nevana kana kuti 274 sezvo pasina munhu akashaya nezuro. Izvi zvakasiya uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere chinyika yose wasvika pazviuru zvinomwe nemazana matanhatu nemakumi maviri nevatatu kana kuti 9623. Vanhu vapona kubva kucovid-19 vakanga vasvika pazviuru zvisere nemazana matatu ane makumi mapfumbamwe nevanomwe kana kuti 8397. Johns Hopkins yemuAmerica iyo iri kutevera chirwere ichi inoti vanhu vanodarika mamiriyoni makumi matanhatu nerimwe nezviuru zana kana kuti 61 million vabatwa nechirwere ichi pasi rose uye vanhu vafa vadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana mana kana kuti 1.4 million. MuAmerica vanhu vanodarika mamiriyoni gumi nemaviri nezviuru mazana masere kana kuti 12,886,000 vabatwa nechirwere ichi uye vanodarika zviuru mazana maviri nemakumi matanhatu nematatu kana kuti 263,000 vafa nacho. Chirwere ichi chave kutyisawo zvakanyanya munyika nekuti chapinda mune zvimwe zvikoro zvikuru zviri kumatunhu ekumatevereland izvi zvakonzera kuvharwa kwezvikoro izvi. Chikoro chematopo high school chiri kumatevereland south chinonzi chakavharwa svondo rino mushure mekunge vamwe vana vavanikwa vaine chirwere ichi. Izvi zvinouya mazuva mashoma vana vanodarika 100 vabatwa necovid-19 paJohn Tallack Secondary School kundava zinduna mudunhu rematevereland north. Mukuru anoona nezvezvirwere zvinotapuriranwa mubazi rezveutano Dr Poshia Manangazira vanoti sehurumende vanoshushikana neuwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checovid-19 uye kufa nacho uye kuti vanhu havasi kutevera kurudziro yekuti vazvichengetedze. Dr. Manangazira vanoti veruzhinji vanofanirwa kuramba vachitora matanho ekudzivirira kupararira kwechirwere ichi, uye panofanirwawo kutorwa matanho ekuvheneka vana vechikoro muzvikoro kuitira kuti chirwere ichi chisaramba chichipararira. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro pedambudziko iri.
Tikona kuti tichine nzvimbo dzakakura dzakawanda dzine vanhu vasiri kuteedzera madanho aya atinogara tichitaura ekudzivirira COVID-19. Kushandiswa kwemamasiki kwakaderera zvikuru kune nzvimbo dziri kuungana vanhu. Tiri kuona zvakare pasina kuchengeteka kweprevention measure iya yekushambidza maoko kana hand sanitizing vanhu vasati vasvika panzvimbo dzavanoungana, uye tichiri kungoona vanhu vachifamba-famba. Chechipiri, tine vanhu vazhinji vachiri kudzoka zvakare kumusha kuno kuZimbabwe vachibva kunyika dzakasiyana-siyana. Uko kuri kuitika yatakanzwa kuti second wave yemacases aya. Saka tichiri kungonzvera vanhu ivavo tichiona vaine SARS-CoV-2. Saka rimwe dambudziko ratichinaro.
Tiri kuonawo kuti dambudziko iri reCOVID-19 rapindawo muzvikoro. Zvii zvamungataurawo pamusoro pedambudziko iroro muzvikoro?
Tiri kuona zvikoro zvichivhurwa. Inzvimbo dzinoungana vana vabva kwakasiyana-siyana. Kana pava pachikoro taakuda kuti panopinda vana ivavo munzvimbo yekudzidza ngavascreenwe temperature. Toziva kuti hapana auya aine temperature yakatokwira. Nzvimbo dzavanodzidzira ngadzishambidzwe nguva nenguva. Saka izvozvo zvinobatsira kudzikisa kana kutopodza zvachose mikana yekuti vanhu vabatire utachiona munzvimbo dzekuungana idzodzidzi. Kumachechi uko ngatiobsevei kuti kana zvanzi 50 toti vanhu 50, kana zvanzi 100 toti vanhu 100. Asi hazvirevi kuti uchingopinda munzvimbo diki vachiita chitsokotsoko. Ngavapinde nzvimbo yakafanira inovabvumira zvakare kuita 1 meter pakati pemumwe nemumwe. Toita sevhisi yedu muchidimbu, hatichaswerera kana kurarira. Uye kuimba kwoitwa kushoma-shoma nekuti iwayo ndovatinoti matransmission amplification events. Zvimwe chete zvine parufu, tinoda kuchengetedza hama yedu zvine ruremekedzo rwakafanira. Asi zvisingazosiye vamwe vashanu kana vachanhatu vachiteera mufidi iyeye. Nekudaro ngatilimitei zvakare nguva yatichaungana.
Matanho amungakurudzira kuti veruzhinji vatevere pari zvino ndeapi?
Sekutaura kwandaita matanho ekudzivirira SARS-CoV-2, kugeza maoko ako nguva nenguva kana kushandisa alcohol-based sanitizer, kupfeka mask inovhara mhuno nemuromo kana uri panzvimbo ine vamwe vanhu vasiri vaunogara navo, kugara 1 meter kana kudarika yatinoti social distancing, uye kulimita kufamba kana pasina zvauri kufambira. Matanho atinoonera pasi tichifunga kuti zvinhu zvisina maturo, asi ndiwo atinoti kupublic health simple but very effective public health measures dzekudzivirira utachiona uhwu hunozotipinza muchirwere cheCOVID-19. Saka tinoda kuramba tichisimbisisa mapreventive measures iwayo.
Vanga vari mukuru anoona nezvezvirwere zvinotapuriranwa mubazi rezveutano, Dr. Poshea Manangazira, vari parunhare muHarare neStudio 7. Meya weHarare vaJacob Mafume vari kurara muchirongo kwezuva rechitatu nhasi mushure mekunge Magistrate Bianca Makwande vazivisa kuti vachapa mutongo wavo muchikumbiro chava Mafume chekuti vatongwe vachibva kumba kwavo mangwana. Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
VaMafume vari kupomerwa mhosva yekushandisa hofisi yavo zvisina mwero. Vachinzi vakaudza vashandi vekanzuru yeHarare kuti vape hama dzavo mastendi mumusha weWesley, asi ivo vange vasingakodzeri kupiwa mastendi aya. Nyaya yavaMafume yakamhangarwa kuSpecial Anti-Corruption Unit naHousing Director weHarare City Council vaEdmond Kairo. Izvo zvakazoita kuti vaMafume vasungwe nemusi wechitatu. VaMafume vari kuramba nyaya, uye mutongi atadza kupa mutongo pachikumbiro chavo chekuti vatongi vachibva kumba panyaya iyi achiti nguva yange yapera. Vatonderai Bhatasara, gweta ravaMafume, vaudza Studio 7 kuti vachadzoka kudare mangwana kuzonzwa mutongo wedare.
Nhasi tataura nyaya yebill yanga ichiopozwa neState. And majistrate vazenge vangatifanga kuti vaunze mutongo wavo na 3:30, asi tatobuda mukoti izvozvi. Majistrate vati nekuda kwenguva vanokwanisa kunge vachipedzisa kunyora rubin yavo. Saka tanzitidzoke mangwanani.
Muchuchusi panyaya iyi vapangana ichiutsi, pamwe nemupurisa ari kuferefeta nyaya iyi vari kupikisa kuti vamafume vapiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso, vachiti vanogona kutiza munyika kuti vasatongwe, pamwe nekuti vanogona kupindira kana kukanganisa kuferefetwa kwenyaya iyi. Asi vabhatasara vaudza Dare kuti vamafume vanokodzera kupiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso nekuti igweta zvakare munhu ane mhuri, imba nezvimwe zvekuti haangadi kukanganisa rusununguko rwake nekutiza kutongwa panyaya diki diki yaari kupomerwa. Vabhatasara vatiwo vamwe vafakazi vanonzi vanogona kuvhiringidzwa navamafume vakaita semumhangari vanhekairo, pamwe nemumwe mushandi mukuru mukanzuro yeHarare vaEdgar Dzehonye, havasiri kuenda kubasa pari zvino sezvo vakamiswa basa vachipomerwa mhosva dzeuori panyaya dzemastendi muHarare. Vamafume vazvipira kuti vabhadhare zviuru makumi maviri zvemadhora emuno semari yechibatiso kumhangara kumahofisi esaku kamwe pasvondo, pamwe nekusiya gwaro ravo rekufambisa kuna mabharani weDare. Mune imwe nyaya kumatare, Dare repamusoro rarasa chikumbiro chaamai vaMichelle Moana Amoli, amai Yolanda kuvaoga, chekuti vapiwe mukana wekuvigwa mwana wavo Moana, uyo akashayika munjodzi yemumugwagwa namuzvina bhizimisi yaive nemukurumbira Genius Kadungure kana kuti Ginimbi musi wa8 Mbudzi. Amai vaMoana vakakwidza nyaya yekuDare mushure mekunge mahofisi aregistrar general apa magwaro ekuviga munhu kana kuti burial order kuna baba vaMoana vaIshmael Amoli, avo vaida kuti mwana wavo aratsigwe kumarinda eWarren Hills vachishandisa chitendero chavo chechiMuslim. Asi amai vaMoana vaida kuti Dare rigure gwaro iri kuti vapiwe rimwe gwaro rekuti vanoviga mwana wavo kuZororo pachishandiswa nzira dzechitendero chechiKristu. Vakati mwana wavo aive munhu aive nemukurumbira neshamwari dzakawanda uye kuvigwa nenzira yechiMuslim yaive nzira yekuda kuti shamwari dzake dzisave paanoradzikwa. Asi mutongi weDare Justice Pasirai Kwenda vati mahofisi aregistrar general akapa burial order zviri pamutemo, uye vaMuli vanokodzera kuviga mwana wavo zvavanoda vachiri mwana uyu akagara nababa vake kwenguva yakareba pasi pechitendero chechiMuslim. Dare ratiwo kunyange hazvo Moana ange ave kunwa hwahwa nekuita zvimwe zvisingabvumidzwe pasi pechitendero chechiMuslim, chitendero ichi hachisarure uye chinoregerera, uye hapana umbo hunoratidza kuti Moana ange ave kuita zvechitendero chechiKristu. Dare rati amai vaMoana havana kupa zvikonzero zvinogutsa Dare kuti vapiwe simba rekuchengeta mwana wavo nekudaro rarasa chikumbiro chavo, uye rasvorawo nyaya yekurwirana kuti mufu oradzikwa kupi, vachiti zvinodzikisira chimiro chemufi. Zvichakadai vaMuli vaudza Studio 7 kuti Moana acharadzikwa mangwana kuWarren Hills.
Mangwana tichabva naye kuPare toenda kuchechi, tozobva kuchechi tozoenda kumba kwaamai vemusikana, tozobva ipapo toenda kuWarren Hills.
Moana akashaya munjodzi yemumugwagwa kuBorodhel musi wa8 Mbudzi neshamwari dzake nhatu dzinoti muzvina bhizimisi Ginimbi, pamwe nedzimwe mbiri, imwe inobva kuMozambique neimwe inobva kuMalawi.
Vanhu voita maonero akasiyana-siyana pamusoro pebhajeti renyika regore rinouya rakaturwa nezuro negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Munyori mukuru weZimbabwe Congress of Trade Union vaJafet Moyo vanoti bhajeti rakaturwa harina kusiyana nemakore ose, sezvo hurumende isingatevedzere zvavanenge vati vachaita pakushandiswa kwemari, uye nguva dzakawanda hurumende inozotadza kuwana mari yainenge yakavimbisa.
Haina mutsauko nemabhajeti ese maministries akati one day either vanenge vafirikidza mari zvavanenge vakapiwa, vamwe vachichema kuti mari haina kumbobvira yapiwa.
Vamoyo vanoti mushandi hapana chake, sezvo mitero yave kubhadharwa yakawandisa zvikuru zvekuti mari inosara nemushandi haikwane kuti araramise mhuri yake. Izvi zvinotsigirwa nenyanzvi inoona nezveupfumi vachishanda neLabour and Economic Development Research Institute vanyasha muchichwa kuitwa avo vanoti kunyange uwando wemari isingabatirwe mitero yemihoro yakakwidzwa kubva pamadhora zviuru zvishanu kusvika pamadhora zviuru gumi vanoti zvichasiya mushandi asina mari yekuti ararame. Vamuchichwa vanoti vashandi vakawanda vari kutambira mari iri pasi pemadhora zviuru gumi nezvisere inotarisirwa kuti mhuri ine vanhu vashanu vararame vachiti mitero ichapedza mari yemushandi.
Iko zvino tiri kutaura zvema 18-19-20,000. Saka kana munhu achitambira runova ruzhinji rwevanhu ruri kutambira lesi, and then hurumende yonotekisa munhu iyeye ari kutambira mari isingamukwaniri kureva kuti hatisati tatanga kunyanyotarisisa nyaya yekuti tiwedzere inova inonzi aggregate demand.
Panyaya yekuti hurumende haichabvumire vanhu kupinza munyika motokari dzine makore anopfuura gumi dzagadzirwa, vaClement Zinduru vanoti danho iri richaita kuti vakawanda vatadze kutenga motokari kunze kwenyika sezvo dzine makore mashoma dzichidhura. VaZinduru vanoti hongu motokari dziri kudiwa nehurumende dzinenge dzichiri kunzwa uye dzinenge dzichiburitsa chiutsi chishoma asi hadzitengeke nekudhura. VaZinduru vanopa muenzaniso wemotokari yerudzi rwehonda fit ine makore gumi nekuraudzira inotengwa nemadhora chiuru nechidimbu chemari yekuamerica asi iri pasi pemakore gumi inotengwa nemadhora zviuru zvinomwe kana kudarika.
Honda fit iri less than 10 years inoimportwa kusvika kuna Tanzania ne 6,000-7,000 madhora ekuamerica. Honda fit ine makore anopfuura 10 years inosvika kuna Dar es Salaam ne $1,200-$2,300.
Muzvinabhizinisi vaClifford Kupeko vanoti zvakanaka kuti vemabhizinisi vabhadhare mari sezviri kutaurwa navanxuve asi vanoti mari dzinofanirwa kusiyana kwete kuti vabhadhare madhora makumi matatu vose.
Vava denge vasina kuisa a threshold across the board nekuti mabhizimisi anosiyana siyana.
Vakupeko vanoti hurumende haifanirwe kutsvaka utane mugate nekuteresa vashandi vari kupiwa mari shoma asi kuti vagadzirise kuti mari iri kubuda munyika kuburikidza neku buriswa kwegoridhe nezvimwe zvicherwa zvisiri pamutemo imiswe. Mumwe mugari vaIsrael Nyandoro vanoti zvakanaka kuti vanhu vabhadhare mitero kuti hurumende ikwanise kuzadzisa zvayakaronga kuti ichaita nemari sezvo pasina kwavanokwereta.
30 US dollars iri kutaurwa kunzi ichatorerwa mainfomali ndinoona zvakanaka nekuti that money inoenda kufisika senyika.
VaJohn Marara avo vane makambani anogadzira makombiyuta vanoti vanoona mitengo yezvinhu ichikwira gore rinouya nekuda kwemitero yawandisa yave kubhadharwa.
Pachaitika mapraisi increase akawanda, vanhu vangopasa makosti kune makastomers avo.
Dzimwe nyanzvi dzezveupfumi dzinoti vanxuve vangadai vakaparura bhajeti ravo nemari yekuamerica sezvo iri mari yave kushandiswa nevanhu vakawanda kusanganisira hurumende. Vanxuve vakatura bhajeti remadhora emunyika mabhiriyoni mazana mana nemakumi maviri nerimwe chete nechidimu kana kuti 421.6 billion. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunura Ijena.
Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump nezuro vakati vanobva chete pamuzinda weWhite House kana vanosarudza mutungamiri wenyika vanozivikanwa seElectoral College vakasarudza vaJoe Biden semunhu akakunda musarudzo dzakaitwa musi wa3 Mbudzi gore rino. Aka ndekekutanga kuti vaTrump vade kubvuma kuti vakakundwa navaBiden musarudzo idzi, kunyange hazvo vari kuramba vachidzokorora mashoko avo ekuti sarudzo dzakabirwa zvine mutsindo kunyange vasiri kuburitsa umbo hwacho. Vachitaura kuvatori venhau pazororo reThanksgiving vari pamuzinda wavo weWhite House, vaTrump vakati kana vaBiden vebato reDemocratic Party ava vanofanirwa kutoreswa mhiko musi wa20 ndira gore rinouya, vakanzi ndivo vakakunda musarudzo neElectoral College vanobuda mumuzinda weWhite House. Asi vaTrump vakati zvinenge zvakaoma kuti vatambire kuti vakundwa vachitarisa mamiriro akaita zvinhu pari zvino, uye vakaramba kubuda pachena kuti vachange vari pamabiko ekugadzwa kwavaBiden here kana kuti kwete. VaTrump vakadzokorora kuti sarudzo idzi dzakabirwa panguva iyo vari kuenderera mberi nekusaburitsa humbo hwekuti sarudzo adzina kufambiswa zvakanaka. VaTrump vakambenge vataurawo kuburikidza nevhidhiyo nenhengo dzemauto eAmerica vachivapa mashoko ezororo reThanksgiving. VaBiden vakakunda nezvigaro mazana matatu nezvitanhatu kana kuti 306 zvakawanda kudarika mazana maviri nemakumanomwe kana kuti 270 zvinodiwa kuti munhu anzi ndiye akunda musarudzo zvichienzaniswa nezvakawanikwa navaTrump zvinosvika mazana maviri nemakumi matatu nezviviri kana kuti 232. VaBiden vari kutungamirawo vaTrump nemavhoti anodarika mamiriyoni matanhatu pakuve munhu akafarirwa nevanhu vakawanda kana kuti popular votes. VaTrump nevabatsiri vavo vari kuzama nepose pavanogona kuti zvakabuda musarudzo mune matunhu akakosha zvishandurwe vachishandisa matare edzimhosva kana kuedza kumanikidza vatungamiri vematunhu kuti vapindire, asi izvi zviri kuramba izvo zvavasiya vasisina pekubatirira. MuAmerica, munhu anoita mutungamiri wenyika ndokunge awana mavhoti akawandisa kubva kune vanodomwa nematunhu ava kana kuti Electoral College, kwete nekuti akawana mavhoti akawandisa musarudzo everuzhinji. Vanovhota ava kana kuti maelectors ndeavo vanenge vadomwa nematunhu ose ari makumi mashanu pamwe chete nedunhu reDistrict of Columbia kana kuti DC, zvichienderana neuwandu hwevanhu nematunhu aya. Zvichienderana neuwandu hwevanhu vari mumatunhu aya vanenge vari nhengo dzebato dzinenge dzazvipira kutsigira anenge akamirira bato musarudzo kana achinge akunda musarudzo inovhotwa neveruzhinji mudunhu ravo. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Mukuru anoona nezvevapoteri musangano reUnited Nations High Commission for Refugees vaFilippo Grandi vari muguta guru reSudan reKhartoum kunoona mamiriro akaita zvinhu munyaya dzerubatsiro rwakanangana nekubatsira vapoteri vari kuramba vachiwanda vari kutiza kubva kudunhu reTigray riri muEthiopia. Vanhu vanodarika zviuru makumi mana nezvitatu vatiza Ethiopia vachiyambuka muganhu kupinda kumabvazuva kweSudan mwedzi uno chete. Vamwe vagari vemubulawayo vari kuramba vari panjodzi yekubatwa nezvirwere zvemudumbu sezvo vari kushandisa mvura yemumatsime isina kucheneswa nekuda kwekuenderera mberi kwedambudziko rekushayikwa kwemvura. Kudzanai Musengi anotipanyaya inotevera.
Mumwe musikana Ruimbo Moyo anodzedzereka zvishoma achisimudza mugomo wemvura kuti audengezere imwe mvura shoma ichiteuka mushure mekunge achera mvura iyi kubva pane mamwe matsime ari pedyo nenjanji pakati pemisha yeluve veneCowdrey Park. Ruimbo uyu ane makore gumi nemasere anogara mumusha weCowdrey Park uye ndemumwe wevanhu vakawanda vanogara munzvimbo iyi vanochera mvura kubva mumatsime aya. Vakawanda vevanochera mvura iyi vanoishandisa kuwacha mbatya, kugeza uye kusuka zvimbuzi, asi vamwe vanoti vanotoshandisa mvura iyi kunwa nekubikisa. Ruimbo anoti kunze kwekuzviisa panjodzi yekubatwa nezvirwere, vanasikana nevanhukadzi vakaita saiye vanochera mvura kumatsime aya vanozviisa panjodzi yekubatwa chibharo.
Kuno kuti nedambudziko remvura inoya after 3 weeks, sometimes kuno kunonwa nobata vanhu kune mabhinya.
Ruimbo uyu ari mufom 4 anoti onyaya yekuchera mvura iyi inomuviringidza pakuwana nguva yakakwana yekuverenga. Mumwe mudzimai uyu akangoda kuzvidoma nezita rekuti Amai Noctula ndemumwe wevanhu vanocherawo mvura pamatsime aya. Amai Noctula ava vanogara mumusha weLuveve vanoti vanoziva havo kuti kuita izvi kunogona kuita kuti varware, asi vanoti ivo ndemumwe wevanhu vanoshandisa mvura iyi kunwa nekubikisa. Vanoti hapana zvimwe zvavangaite nekuti mvura yekanzuru yakacheneswa inobuda mushure menguva yakareba.
Tikaishayiwa mumba tinochera panapa pamukoti, tinoishandisa zvese nekumwa nekubika. Hatizivi kuti ticharwara kana kuti hatiasi mborwari.
Pane vanhu gumi nevatatu vakafa mumusha weLuveve muna chikunguru nekuda kwechirwere chemanyoka, uye kubvira panguva iyi kusvika pari zvino pane vanhu vanopfuura chiuru nemazana matatu varwara nezvirwere zvemudumbu munzvimbo dzakasiyana-siyana muguta reBulawayo. Mumwe mugari wechidiki Advance Chuma uyu ane makore gumi nemapfumbamwe anoti kanzuro inombotumira hayo mabhauza emvura kuvagari, asi izvo zvinoitwa nenguva iri kure, achitiwo sekuziva kwake kanzuro haisi kupatsananguro inogutsa padambudziko remvura.
Kanzuro matauro inoita inoti mvura ishoma haizozokwanisa kuzopa solution yakazara mvura ikuzowanikwa after 2 weeks mabauza anouya apo neapo
mumwe zvemugari uyo akangozvidoma nezita rekuti ambuya kasuka vanoshorawo kanzuru vachiti haizi kuita zvakakwana kugadzirisa dambudziko remvura ambuya kasuka avo vave nemakore makumi masere nemaviri ekuberekwa vanoti vagara muguta reulawayo kwemakore akawanda asi havasati vamboona dambudziko rekushayikwa kwemvura seriripo parizvino
makore ose kubva ndichikurira muno kwakusina senge sei vakanga vasingafika sei vakanga vasingaumudumbukani asi yavo hondo runo rekure rino andambozvisongana nayo
mutauriri wekanzuro yeulawayo amai Nesi Sampofu vakaudza Studio 7 kuti kanzuro haingave iyo inoshorwa padambudziko rekushayikwa kwemvura amai Mpofu vanoti basa rekanzuro nderekuwanisa vagari mvura yakachena vachiti veZimbabwe National Water Authority ndivo varidzi vemadhamu ose munyika kusanganisira ayo anowanisa guta reulawayo mvura pari zvino madhamu matatu pamadhamu matanhatu anowanisa mvura kuguta ndivo ari kushanda chete sezvo mamwe asisina mvura yakakwana izvo zviri kuita kuti vagari vawane mvura kamwe chete pasvondo pave nengo yakareba guta reulawayo rakatarisana nedambudziko rekushayikwa kwemvura uye hurumende ichiti iri kugadzirisa dambudziko iri vachitaura pane chimwe chiitiko munguva pfupi yapfuura mutevedzeri wemutungamiri wenyika vari gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga vakatsinhira zvimwe chete vachiti hurumende iri kukoshesa kugadzirisa dambudziko iri ndakamirira Studio 7 muMulawayo ndini kudzana imusengi
Munhau dzemitambo, vateveri venhabvu muZimbabwe havasi kusarira mukuchema mutambi wenhabvu wekuArgentina akaita mukurumbira unotyisa pasi rose Diego Armando Maradona uyo akaradzikwa nezuro kuBuenos Aires kuArgentina. Michael Cariati anoti panyaya inotevera.
Kubva kuvashandi vemuDzimba kusvika kuvashandi vemumahofisi tichidarika nevanozviitira zvavo vega. Vese vanoti pasi rino rarasikirwa zvikuru nekushayikwa kwaMaradona uyo akaita mukurumbira unotyisa munhabvu. Vashoma vasingazive Maradona uyo mugore ra1986 akatungamira Argentina mukutora mukombe wepasi rese weWorld Cup ndokubatsira zvekare nyika iyi kupinda mufinari muna 1990. Vamweo ndivo vanoti Maradona akatorera Argentina mukombe uyu ari ega sezvo aikanda zvibodzwa uyezve nekubikira vamwe zvibodzwa zvimwe zvacho. Mutambi uyu uyo akatambira zvekare nekutora mikombe ne Boca Juniors, Barcelona ne Napoli akashayika nechitatu mushure mekurwara nechirwere chemoyo. Asi pese panoshayika munhu panoita mitauro zvekuti vakawanda vari kuyemura zvaakaita, asi vamwewo vakaita samuzvare Noelin Fambisa vachiti Maradona akawisira pasi zvese zvaakaita munhabvu nekutora zvinodhaka zvisiri pamutemo.
Maradona akadadisa nyika yake, akakunda almost munhu wese, asi nyaya yakazopinda iyi yezvinodhaka iyi hazvaifanira kudaro.
Asi vanoita basa rekubatanidza masimbi nemoto kana kuti welder vaOliver Musongoro vanoti Maradona aive mhizha asi kwete munhabvu chete.
Ewa, Maradona munhu aitamba bhora zvazvine mukurumbira. World Cup ya1986 yaya go bhora yakagohesa munhu kutoti kana pakaregedza zvebhora uzvi akaita kana zvekuacta munhu angari famous zvekutoti zvinhu zvese zvaigona kuita munhu aizikanwa aidiwa nevanhu.
Muna 2000 vanotungamira nhabvu yepasi rese veFIFA vakabatanidza Maradona naPele wekuBrazil sevatambi vakakunda vese pamakore zana apfuura. Asi paongororo yakaitwa padande mutande pasi rese Maradona akabuda ari pamberi paPele uyo akatora mikombe yeWorld Cup katatu. Maradona akaradzikwa kumarinda emhuri yake nezuro mushure mekunge mutumbi wake wambotanga waratidzwa kune veruzhinji vachionekana naye. Hurumende yeArgentina yakatara mazuva matatu ekuchema kwenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Cariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitika munyaya dzeCOVID-19 pamwe nesarudzo dzemuAmerica. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu 115 kana kuti 115 vakawanikwa vaine chirwere cheCOVID-19 munyika yose. Meya weguta reHarare vaJacob Mafume vebato reMDC Alliance vanomiswa pamberi pedare redzimhosva vachipomerwa mhosva yekushandisa hofisi yavo zvisiri pamutemo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 27 lwezi 2020 uPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Abantu ngithanda ukwaxwayisa ukuthi iCOVID-19 ayikapheli. Ukuyehla kwenani akutsho ukuthi iCOVID-19 isiphelile. Inani labantu abale COVID-19 phandle lapha lisaselinengi.
Ukumemetheka kweCOVID-19 ezigabeni zeMandebeleni kuqhubekela phambili ngesiqubu esethusayo. Bekumachumi edlula ayisicamunomunye 81 abatholakale belegciwane leli izolo kuphela. Emhlubulweni lo.
Into enhle ngale budget ukuthi iphe imali ethe xaxa kwezemfundo lezempila kahle. Kodwa ngaphandle kwalokho ke hayi i-budget iyehluleka.
Kuphuma imibono etshiyeneyo phezu kwe-budget ka-2021 yamabhiliyoni edlula amakhulu amane amadola eZimbabwe. 421 billion Zimbabwe dollars. Eyethulwe ngumphathintambo wezemali izolo. Kuhlelo Woza Friday namhla sihamba lomculi umqaphiswela ogxile umdumo kaMasigandi ephethe idlaladla lakhe elitsha. Zonke lezi ndaba nezinye lizozizwa kulomsakazo. Ukumemetheka kweCOVID-19 ezigabeni zeMandebeleni kuqhubekela phambili ngesiqubu esethusayo. Kunje, phakathi kwabantu abahlolwe leli gciwane izolo abedlula ikhulu 115 abafunyene bele COVID-19 abangamashumi edlula ayisithupha 63 babo ngabakobulawayo, abane bengabe Matabeleland North, Matabeleland South belishumilane 14. Okutsho ukuba lomhlubo lo ube lenani eliphezulu ukwedlula zonke indawo elizweni. Labafunyene bele gciwane bekumashumi edlula ayisificamunemunye 81. Wanastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Lanxa uhulumende eseyabele imali eningi kugatsha lwezemfundo lolwezempila kahle kuNational Budget yakhe yomnyaka ozayo ka-2021, iningi selisesabela ukuthi akuhlelile kungabe sokuphuzile, ngabe uvele wakwenza izikolo zingakavulwa ngemva kwe-COVID-19 lockdown. Kunje izikolo sezisesatshelwa ukuba zingaba ngumthombo wokusabalalisa igcikwane le-coronavirus kulandela udubo olubangwa yileli gciwane ezikolweni ezimbala elizweni jikelele. Isikolo seJohn Tarlac eNtabazinduna esigabeni seMathebelenland North yiso esivalwe ngeviki edluleyo ngemva kokutholakala kwabantwana phose amakhulu amabili lezisebenzi zalesi sikolo belegciwane leli. Ngayonale iviki isikolo seChinoyi eMashonaland West laso sibhekane lodubo lunye okutholakale abantwana abalithumi benegcikwane kunye lezisebenzi. Kuthi esigabeni seMathebeleland South isikolo seMatopo High School laso sivaliwe leli gcikwane selitholakale ebantwaneni abalithumi lezisebenzi ezimbili. Ingcwethi zezempila kahle emhlubulweni eMandebeleni eziningi sezikhuthaza ukuba kubuyelwe ekuvalweni kwalesi sigaba kulockdown ngoba lomkhuhlane usuqalile ukusabalala ngesiqubu esikhulu kulalapho uqala. Umqondisi wesibhedlela sempilo Central Hospital kwaBulawayo uSkhwica Mfundo Solwayo Ngwenya ngomunye wabakhuthaza ukuba uhulumende ngabe uyathatha amanyathelo aqinileyo ngalumhlubulo.
Abantu ababanjwa umkhuhlane lo coronavirus ubhahile khonapha kithi kwaBulawayo nasemathebheleleni. Yikho kade sixwayisa isikhathi eside bantu. Sesifikile isikhathi esibi kakhulu. Siyalicela ukuthi lilalele khonoku esihlala silitshela ngakho. Abantu ababanjwa icoronavirus kathesi babhubha masinyane amalanga amabili amathathu. Umkhuhlane wakhona usumubi kakhulu. Yikho inani labantu abalawo njalo inani labantu ababhubhayo kulo mkhuhlane. Liyalisiya phambili. Ndiyaxwayisa kakhulu mahlaba ezulu lingasondelelani labantu eduze liphefumulelana. Lingakwenzi lokho. Siyabonga.
Udokotela wedwa Ndebele uvumelane loNgwenya ethi abantu abaqinise ukuzivikela ekubambeni iCOVID-19 ngoba ayike lapheki.
Abantu ngithanda ukwaxwayisa ukuthi iCOVID-19 ayikapheli. Ukuyehla kwenani akusho ukuthi iCOVID-19 isiphelile. Ngenxa yokuthi kulama factors amaningi angachaza ukuthi kungani inamba zabantu ezidiagnosed with iCOVID-19 zisehla. Kodwa kuqakathekileyo ukuthi waziwe ukuthi i-percentage ye-infection rate ayikayehli. Okutshengisa ukuthi inani labantu abale COVID-19 phandle lapha lisaseliningi. Ngakho abantu kumele beqhubeke be-exercise ama-measures awe social distancing, beqhubeke begqoka ama-mask uma bephuma in public, beqhubeke begeza izandla, besanitize izandla ukwenzela ukuthi bengamemethekisi umkhuhlane we-COVID-19 njalo ukuthi bona bengawutholile umkhuhlane we-COVID-19.
Lisiyatshona ilanga layizolo kobulawayo bese kulabantu abedlula amakhulu amathathu 326 abagulayo ngemva kokufumanwa bele coronavirus. Leli gcikwane selibulele abangamachumi edlula ayisikhombisa 79 kusukela mhla zilichumi ngomfumfu kusiyafika izolo kuleli dolobho. Kunje eZimbabwe jikelele sebezinkulungwane phose ezilichumi 9623 asebehloliwe batholakala bele COVID-19. Abalokhu beqiniswa ilumkhuhlane sebephose bafike inkulungwane eyodwa 952 kodwa asebeke balaliswa ligcikwane leli basila sebezinkulungwane ezedlula ezithoba minwe mibili 8397 labulala abangamakhulu phose amathathu 274. Abantu bakhuthazwa ukuqhubeka bezivikela kulo umkhuhlane bengayekethisi ekulandeleni iziqondiso ezibekwe nguhulumende labenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eWorld Health Organization iWHO ngoba awukelapheki. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz ku shortwave.
Kuphuma imibono etshiyeneyo phezu koluhlu lwendleko lokubuthaniswa kwemali ezasetshenziswa nguhulumende ule-national budget yomnyaka ozayo yamabhiliyoni edlela amakhulu amane amadola eZimbabwe 421 billion Zimbabwe dollars eyethulwe ngumphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Lanxa abaningi bevumelana ukuthi uhulumende wenze kuhle ekwabeleleni imali ethe xaxa kugatsha lwezempila kahle lolwemfundo ye-primary le-secondary, bathi kunengi okungacaciyo kule ibhajethi yelizwe yomnyaka ozayo oka-2021. Isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abathengi eye-National Consumer Rights Association, NACORA, uMnumzana Efi Ncube upha umbono wakhe phezu kwale bhajethi.
Into enhle ngale budget ukuthi iphe imali ethe xaxa kwezemfundo lezempila kahle ungawiqathanisa lezinye ingatsha zikahulumende. Leyo mali iyadingeka kakhulu lezemfundo ucakathekile kanti ke njalo sisempini enkulu sisilwa le COVID-19. Kodwa ngaphandle kwalokho ke ayi ibudget iyehluleka. Iqhubeke ikhweza umthelo ebantwini abangafanelanga bathele ngendlela ebuhlungu yebo kambi isusile lapha lalaphana kodwa abanengi bazabulawa ngumthelo
uthi kunengi okungabekwanga kwacaca uncube okunjengokudinga indlela zokusungula imisebenzi uZulu angayenza athole ukuziphilisa
bese kusithi oqhatheke kakhulu ayikukhulumanga ukuthi abantu abasebenzayo iholo labo liyakhwezwa njani ukuze bondle abantu babo ngendlela efaneleyo kanti ke imisebenzi iyedingakala kakhulu kakukhulunywanga ukuthi imisebenzi izadalwa njani abantu bafuna imisebenzi okunengi ngaba kudingi bafuna ukusebenza bondle abantu babo le budget ayikukhulume ayilakhi icebo lalokho
kwagcizelelwa nginobhala jikelele wenhlanganiso emela isebenzi eyeZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU umnumzana Jafet Moyo othi budget le iveza sobala ukuba uhulumende uzama ukudinga imali ngazo zonke indlela kungakhathalekile ukuthi abantu babhekane lobunzima obunganani
sibona ibudget engakhangeleli ukuthi ingaqeda njani kumbe abantu bangakhitshwa njani ebuyangeni sibona i-budget engakhangeleli ukuthi uhulumende engengezelela okungakanani abantu ababhadala i-tax ngokuthi abantu ababhadala i-tax kube kufanele kube ngabantu abaholayo so i-budget kayikhulumi ngokuthi imisebenzi izatholakala njani kumbe ingenziwa njani ukuthi amakampani ke avule amakhampani aqhatshe abantu asikubone kubhajethi elei njengamabhajethi eminyaka edlulileyo
umoya usola ezinye indlela uhulumende athi ufuna ukuzisebenzisa ukubuthanisa imali ezinjengokubamba ngamandla abaphila ngokuthengisa ukubhadala umthelo
usebenzisa ke indlela ezichiyeneyo ukuthi akwanise phela ukuthathela abantu izimali njengoba amakhampani bayazama ke ukubaleka ekubhadaleni imali so sesiboneke i-budget ke engani iba lukhuni kulabo abasakhulayo abasazama ukuthi bakhe amakhampani zabo asiyo budget ke esiyibona ukuthi iya encourage ukukhula kwamakhampani sibona engani i-budget ezama ukukhama laba bazama ukukhula
kodwa emazwini akhe okwethula i-national budget ka-2021 izolo uncube uthe ihlelwe ngobunono obukhulu ngenjongo yokuthuthukisa ilizwe kanye lenhlala kahle kaZulu.
This budget seeks to enhance productivity in agriculture during the forthcoming and subsequent agriculture seasons. Focus will be
budget ijonge ukuthuthukisa imisebenzi ehlangothini lwezokulima okubalisa ukuthi umlimi anelise ukuthola usizo lwezokulimisa ngesikhathi ukuqhuba inhlelo eziqondane lezokuguquka kwamkhathi okwenza umlimi enelise ukuqhuba imisebenzi yezokulima njengebhizimusi elimtholisa inzuzo lokuthi azi ukulondoloza belo ukuze liqhubekele phambili lolu hlangothi
farming businesses and finally protecting the environment for sustainability of the sector
okuyinto ephikiswa ngowake waba ngumphathi ntambo wezemali engomunye wabasekeli bomkhokheli webandla le MDC Alliance umnumzana Thendai Biti othi ilizwe likusimo esibi kwezomnotho kungenxa yamaphutha kahulumende weZANU PF
Zimbabwe's economic problems are man-made. There is a result of the failure of macroeconomics. There is a
ilizwe libhekane lenkinga kwezomnotho nje ngizibangelwa nabantu zibangelwa ekungalandelwa kwenhlelo zakhe uhulumende ezokuthuthukisa umnotho ungabona ukwehla kwemali kufika usilinganiso se-14% yazi ukuba liyehluleka kodwa nxa leso silinganiso sesiku-785% yafana nje lokuthi liyabe lingaselayo uhulumende selehlulekile
kodwa isiphathamandla sohlangothi lokwethulwa kwemibiko kuZANU PF umnumzana Tafazwa Mugwadi uyakulandula okukhulunywa ngubithi.
How have we been able as a country to confront COVID-19 alone without the support of the IMF and the World Bank, to which he has written a letter to withhold and refuse or stop supporting Zimbabwe financially?
Sanelise njani ukuqhuba inhlelo zokulwisana nomkhuhlane we-COVID-19 singazange sithole usizo oluvelela kwabe-IMF le-World Bank? Uyakhohlwa ukuthi nguye wabhala incwadi yokwazisa abatholisa usizo ukuthi bangaze basiza ele Zimbabwe njengalokhu okwenziwa kwamanye amazwe, wona atholiswa imali ye-COVID Relief Fund? Yena ubithi nguye osenkingeni njalo uyazimhlophe ukuthi yena labanye bakhe sekuphelile ngabo.
Okusalayo iningi lithi yikubona ukuba kuzolandelwa na lokho okumunyethwe yile iNational Budget ka-2021 kungasoke kwabuyelwa njalo ukuyadinga enye umnyaka ongakapheli ngendlela eyama-supplementary budgets. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Umongameli Donald Trump webandla lama-Republicans uthi uza kwehla esihlalweni nxa abakhetha umongameli kwele Melika njengomkhuba osetshenziswa kulelo lizwe owe-Electoral College vote bengavotela umnumzana Joseph Biden webandla lama-Democrats okhanya emnqobe ukukhetho olusanda kwenziwa. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
UTrump wethule lokhu izolo eWashington DC ekhuluma lentatheli zindaba ngesikhathi sekhefu le-Thanksgiving. Uthe uzasuka esikhundleni nxa i-Electoral College ingabuya esigodlweni seMelika kumaviki ambalwa azayo bavotele uBiden. Kaphumelanga egcekeni ebuzwa ukuba ulakho yini ukuyabona uBiden engena esikhundleni sikamongameli ngozibandlela. Uthe okwamanje usalwisana lalokhu athi yikwebuka kokhetho libandla lamademocrats. UTrump usekhulume kakhulu ngalokhu loba kungelabufakazi ukuba waqilwa kukhetho lolu. Usezama ukuguqula impumela yokhetho lolu eveza ukuba uBiden ulama electoral votes edlula amakhulu amathathu 306, kuthi uTrump ulamba ngamakhulu amabili lamathumi amathathu lambili 232. Okhethwa ukuba ngumongameli kumele athole ama electoral votes angamakhulu amabili lamathumi ayisikhombisa 270. Kumavoti elizwe lonke jikelele uBiden ulamavoti adlula izigidi ezingamathumi ayisitshiyangalombili 80 million, kuthi uTrump ula izigidi ezingamathumi ayisikhombisa lane 74 million. Olandela ukhetho lolu, umnumzana uKay Ndlovu odabuka ekwele Zimbabwe uthi ukhetho lolu lwenziwa ngemfanelo.
Siyalubabaza ukhetho lwase-America. Kambe shuwa ngabe kuseZimbabwe ngabe zingaki izidumbu esezidojiwe ufihlwa lolu khodo? Sibonga amabutho e-America ale democracy engayizwayo. Akula muntu othunjiweyo, akula muntu osefihliwe. Kuyakhulunyiswana lana uTrump esesidla lezigebenga.
Umnumzana Isaac Mpofu layo odabuka kwele Zimbabwe uthi uyalulandela kakhulu ukhetho lolu.
Ukhetho lwaseMelika luhambe kahle lona, yikuthi nje kuphela umdala lo ngabadala laba bajwayela ukuthi bona abafuni ukuhlulwa. Yabona umuntu ongafuni ukuhlulwa unenkinga vele. Kodwa ke asilindeni ubaba uJoe Biden sizwe ukuthi yena njobana ezothatha isihlalo sobupresident ngoJanuwari, sibona ukuthi ngoFebruwari i-Afrika yona uyifakaphi. Kodwa ukhetho lona luklini luhle kakhulu futhi kakhulu ngabe wonke amazwe engaba kanye, ngoba uze ngithi luhle ngoba noma ebewinile ubani kabani uyibona.
Omunye njalo ngumnumzana Alec Nyati othi kunengi okukhangelelwe ukuthi kuzawenziwa nguBiden engangena esikhundleni.
Maso wena uJoe Biden uthi hayi, kususela ngomnyaka ozayo democracy izacaca ngokuJoe Biden ngamademocrats, othi idemocracy bayazi kahle, bayiqonda kahle. So sikhanye lokukhulu okuvela kuJoe Biden.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Mongameli Moyo othi kodwa kukhanya ngazani ukhetho lulakho ukubanjwabanjwa ngabanye abantu, impumela yangkhona igcina ingaphumi kahle.
Mnumzana Trump inkulumo yakhe abayinaki, njengoba nje kwezinye indawo kwaphinda ukubalwa amavoti lenani langakhuphuki kangako elakhe. Kodwa wena ngani ubufakazi unawo ukuthi indaba yokhetho yinto nje yokuqilebezelana ngokhetho, yinto nje ekhona umhlaba wonke. Ngezinye indlela uma kwehlula lezinkantolo zingamnaki, aka kayeke elinde uBiden sibone ukuthi yena kuzoba nomehluko yini embusweni wakhe umephethe.
Umongameli wakule Melika ugcotshwa ngozibandlela njengalokho kubekwe kusisekelo sombuso welizwe. Kwenziwa loba obe ngumongameli engavumanga uba unqothi yokukhetho lukamongameli. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingukhipu Stube.
Kulive Talk lamhlanje kuhlelo sikhangela uqonga wenani lasebetholakale bele COVID-19 emhlabeni jikelele ukugoqela eZimbabwe kanye lengxoxoza eqhubeka isemeli kanye emva kokhetho lokudinga umongameli. Umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa wazise ngequla labaphathi ntambo aselibumbile abazahlolisisa udaba lokutshiswa empini yokulwiswa kwabachayeli bakwamanye amazwe abasebenza elizweni lakhe. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Iqula labaphathi ntambo leli ligoqela ugatsha lwendaba zasekhaya olwamapholisa olwezomsebenzi lwezokuthutha. Umqondisi wogatsha lwezomsebenzi uMnumzana Thobile Lamati uthi iqula labaphathi ntambo leli liza kuthekelela amankampani amaroli libheke ukuthi kawaqatshanga yini abatshayeli abaselizweni ngokungekho emthethweni.
Sizaphinda njalo ndawonye lamapholisa sivimbe imigwaqo sizingela abatshayeli abasebenza ngokungekho emthethweni.
And then take action in incidences where we identify violation of immigration act.
Utumsebenzi wabo waqala ngokuqeda udlakela lolo oluqhubekayo lokubopha labo abalwangelayo. Uthi kwamanje bakhona sebebotshiwe ngamapolisa ngaloludaba njengoba sekutshiswe amaroli edlula amachuma amathathu kwafa umtshayeli kwalimala abanye. Kodwa kumnumzana Sifiso Nyathi omela enye inhlanganiso yabatshayeli bakwele South Africa AATDF uthi abalalo ithemba elikhulu lokuthi iqula labaphathi ndaboleli lizasiza kulolu daba.
Ngino 50% wethemba ngoba akusiyona ukuqala ebekhona namanye ama task team phambilini azange enze lutho bhuti. Nalokho besitshela nje ukuthi kuzoba nje ama road block, kuzobhekwa ama permit, kuzoba no inspector webhuti. Sidinga ukuthi kubhekwe ama permit la no inspector. Sidinga isinqumo esithi abantu bangaphandle abehle ama rori. 0% foreigners we trucking industry. 0%.
Iningi labachayeli eZimbabwe lithi liloko sabela ukuthi iqula labaphathi ntambo leli liza kwenza baphelelwe ngumsebenzi njengoba selikhuluma ngokuvimba imigwaqo nokubazingela emankampanini abaqatshwe kuwo. Abanye bathi kusobala ukuthi lodlakela luzaqhubeka ngoba kusegcekeni ukuthi abatshayeli bakwele South Africa kabafuni ngitsho lomtshayeli ole permit emarolini. Kodwa kumtshayeli weZimbabwe uMnumzana Dayson Mukwewa uthi likhona ithemba lokuthi iqula labaphathi ntambo leli liza kwenza isimo sodlakela sibe ngcono.
Nginethemba ukuthi bangenza umsebenzi wabo in a professional manner because yabona task team iba involved nabantu bama government officials or from ama different government departments. So I don't think ukuthi kuzokuzoba nenkinga ukuthi bathargeta nje especially ama foreign truck drivers. No,
loba nje uqale ngomnyaka wethulwe iqula likahulumende elibheke lodlakela. Imibiko etshengisa ukuthi sekulama role edlula amachume ayisishiyagalombili achisiweyo kumbe azanywe ukuthi Kiswa lokulinyazwa selokhu umnyaka uqalile. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa ngingutuso Khumalo.
Kichi waza Friday my darling. Waza Friday umseven zupogine. Waza Friday my sweetie. Waza Friday ilambali.
Namhlanje uhlelo Waza Friday sihamba lomculi umqaphi Swela ogxile kumdumo kaMasikandi ephethe idlalade lakhe Elisha elilesihloko esithi umfazi womuntu. Untungameli Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Lalathe likamqaphi elesibili njalo lilengoma ezilithumi lantathu. Umqaphi uhlabela ekwele South Africa. Imbali yakhe
ngibingelele kakhulu kubo bonke abasakazi bomsakazo Studio 7, ngiphinde ngibingelele nakubalaleli. Ngithi lo okhulumayo ngoXaisani Siwela ozalwa lapha eCholocho kusiphepha, oyaziwa ngomqaphi emculweni kamaskandi, futhi ngo-2016 akhiphe i-album yokuqala.
Ingoma ezikuleli dlalade zigoqela ethi Ibhanoyi, Thulani, Wenzeka Vi kanye Lale, ehaya ibandla leMthwakazi Republic Party ethi Mthwakazi. Bangathanda ukuthenga idlalati mqaphi iba ngalithola njani?
Ama-phone number abangangithola kuwo athi 071-793-5614. Ngisacela ukuyiphinda ithi 071-793-5614. Ngiyatholakala lapho efonini naku-WhatsApp.
Abalandeli-ke ungabatshiyela waphi amazwi?
Ngingathi kubathandi bomculo jikelele yonke nje umculo okhona kwelakithi, sicela isupport, sicela lithenge ama-original CD ukuze nathi siqhubekele phambili, siphinde sikwazi ukuzondla ngawo umculo. Ngithi niphephe njengoba sibhekane nonyaka onzima we-corona. Nabashayeli ningaphuzi lishayela. Ngiyabonga kakhulu.
Uphuma ke enkundleni umqaphi ngale eyisihloko sedlalade ethi umfazi womuntu.
Oh,
mhlobo wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela ukumemetheka kwe-COVID-19 ezigabeni zeMandebeleni kuqhubekela phambili ngesiqhubu esethusayo. Kunje bekumashumi edlula isicamunomunye 81 abatholakale belegciwane leli izolo kuphela emhlubulweni. Kuphuma imibono etshiyeneyo phezu kwebhajethi ka-2021 yamabhiliyoni edlula amakhulu amane amadola eZimbabwe, 421 billion Zimbabwe dollars. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngu-Praxedes Jeremiah ngisithi mpela sonto elichuke. Siyalibonga ngokulalela kwenu, asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri.